Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuManicaland nekumasvingo nezuro. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuManicaland nekumasvingo nezuro. Vanhu zana rine gumi nevaviri 112 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana neumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 11,358. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 9,554. Zvaita manyama mire nerongo mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamberi pasarudzo dzemutungamiri webato iri dzange dzakatarisirwa zvondo rinouya. Pane mashoko ekuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaita huori vakatora mari inosvika zviuru mazana matatu mubhanga pasina mvumo yevamwe vakuru mubato iri. Pakuenda pamhepo, vamunzura vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaAbednego Bebe nezuro vakaendesawo amai Kupe, sachigaro webato vaMorgan Komichi uye bato reMDCT kumatare, vachiti sarudzo dzinofanira kusaitwa sezvo vakamiswa kukupidza musarudzo dzemutungamiri webato iri, izvo vanoti zvinotyora bumbiro remutemo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni.
Extraordinary Congress iri kuitika musi wa19, asi takamirira approval from the police. Tine meeting mangwana yestanding committee. After that meeting tichaita press conference.
Iwo musangano wamuri kutarisira kuita nhasi nevatori venhau panopera standing committee yenyu unenge uri wei chaizvo vaPugen?
Kuti nditi inform the nation kuti tava papi and what's going to happen. But iye zvino as things stand iri kuitika musi wa19, kana pava nemachanges I will inform the nation.
Sika nezuro vanoronga mabasa mubato avo vanonzi vakambomiswawo basa zvakare mushure mekunge vanyunyuta nehwavaiti huori, uye nyaya yekuti vanhu vaivhota vanga vasiri mumastructures, 2014 va Abednego Bebe vakaenda kudare vachitiwo Congress inofanira kumiswa vamwe vakaendeswa kudare vanosanganisirawo Dr. Kupe zviri kufamba sei sarudzo dzingaitwa here ipapa vamwe vari kumatare
nyaya ya application ya Honorable Bebe court haisati yaita decision aita application but court chaita decision
ko dare rikawirirana nava Bebe zvii zvinenge zvaakuitika pavapugeni.
We will cross that bridge when we get there.
Pane imwewo nyaya iri kunetsa yanga iri mubepa nhau reNewsday iro riri kuti munyori mukuru webato vaDouglas Monzora vari kukwikwidzanawo naDr. Kupe vanenge vasina kunyatsofambisa mari zvakanaka kunyange ivo vaMonzora vari kuti pane vanhu vari kuda kuvasvibisa. Mungatsanangura here kuti nyaya iyi iri kufamba sei chaizvo?
Nyaya yemari iri kunetsa. Chokwadi nderekuti haugoni kuba nestatement from the SG tinonzi hapana mari yakabiwa. Then statement over kuna Treasurer General ndekuti pane mari yakatorwa without permission.
Izvi zvinorevei kwamuri vapugeni kana mumwe achiti ngaivhiwe munga achiti ngaisavhiwe pakati pemubati wehomwe naivo vaMonzora?
Pane umwe ari kunyepa ipapo. Saka pane standing committee. We will get to the bottom of this. Nekuti we don't want people who steal from the poor.
Munorevei apa mungajekesa here kana muchiti hamudi vanhu vanobira varombo?
Nekuti mari iyi it taxpayers money. Imari yevanhu. We will get down to the bottom of this. Ndichataura ne after standing committee.
Mutauriri weMDCT vakalipani Pugeni vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Vatungamiri veSADC nezuro vakaita musangano wechimbi-chimbi muguta reMaputo muMozambique vachikurukura pamusoro pekusagadzikana kuripo mudunhu reCabo Delgado muMozambique mekare. Mozambique yave nemakore matatu ichirwisana nevarwi vanopfurikidza mwero veAlu Suma waJama vane ukama neISIS vachirwira kuumbwa kwenyika iri pasi pechitendero chechiMoslem. Vatungamiri venyika vakanga vari mumusangano uyu vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa navaFilippo Nyusi veMozambique. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza zviri kuitwa neSADC vachiti nyaya iyi ihombe uye inoda kubatana kwenyika dzose kwete nyika imwe chete. Muzvinafundo Masocha vanorumbidza Zimbabwe mukuda kubatsira kwayo mukupisa varwi vanopfurikidza mwero ava vachiti nyika dzemuSADC nedzemuAfrica dzinofanira kubatana munyaya yakadai iyo yavanoti inogona kukanganisa magariro emamiriyoni nemamiriyoni evanhu munharaunda iyi pamwe chete neAfrica yose.
Ndinoona sekuti nyaya yatosvika pakuipa chaizvo tichiona kuti vanhu ava havasi kudzokera shure mukukanganisa runyararo rweMozambique. Vari kutokanganisa zvekare kufambiswa kunoita mabhizimisi kune dzimwe nyika zvekare. Tinoona kuti dzimwe nyanzvi dzakaita senyanzvi dzimwe dzokuAmerica dzatobuda dzichitaura kuti dambudziko iri rikasagadziriswa nenyika dzakatenderedza Mozambique dzeSADC dziyai dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Botswana, Tanzania. Zvinobva zvaita kuti dambudziko irori ribve razovhiringa matongerwe kana kuti magariro edzimwe nyika, nokuti tinoziva kuti kukonana kuri kuitika chihondo chiyo chiri kuitika kunobveni Tanzania chiri kuita kuti vanhu vatize ikoko vachienda kune dzimwe nyika. Zvekare chiri kuita kuti mabhizimusi mamwe mabhizimusi apasirose ati kuti mainternational business aya namamwe mabhizimusi omuMozambique imomo atadze kuita zvaanenge akati anoita kupa vanhu mabasa vachiitawo mari dzavo imomomo. Saka zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende dzeSADC sekugara kwadz zvakaita zvenhasi taona kuti vanofanira kuungana kubatanidza masimbabu ose.
Saka kana makatarisa izvi tiri kuzoona sekutaura kwamaita kuti kuTanzaniawo kune nyaya inonetsa yakaita saiyoyi, kunezve dzimwe nyika muAfrica maikare muri kunetseka nenyaya iyoyi yevanhu vanopfurikidza mweyo, munoona sekuti ingava nyaya inogona kutariswa ikamiswa here?
Inyaya inogona kugadziriswa chaizvo sekugadziriswa kwakaitwa dzimwe nyaya dzokumatirimano enyika atinoziva kwaakuine vanhu vakaita saivavava sokuna ana Iraqi, kwaakuine ICC vatinonzwa kuti vari kuMozambiki zvekare vari kutevedzera gwara reICC vebato rimwe riya rinenge richida kuzvitonga ikokoko. Saka zviri zvinogadzirika chaizvo sokuona kwatiri kuita ndokumuunganidzo watoitwa simba renyika dzesadhaki dzodzidzi dzokusouthern Africa rinenge riri simba rakakurira chibato ichoita vanhu ivavava zvekare vaiva taudzana ikokuwana purezidendi Mnangagwa naana purezidendi Ramaphosa vatotaura ivo kuti dzimwe nyika yatingati international community yenyika dzimwe dzapasi rose dzinogona kunge dzichibetsera nokutarisa kuriritira vanhu vanenge vachitiza kunzvimbo idzodzo, nzvimbo dzomunyika dzomusouthern Africa dzomusadhaki dzomuona nyaya dzokugadzirisa nezvombo zvokumisa ava vanhu vari kurwisa ava. Saka zvino zvakambotogadzirika kune dzimwe nyika mubatanidzo wenyika wesadhaki nepasi rose zviri zvinokwanisa kugadzirika nenguva pfupi pfupi chaiyo zvisati zvainye kutekeshera neMozambique yese pamwe chete nokutekeshera neSouthern Africa yose pamwe chete nokutekeshera nepasi rose, nokuti kuna mabhizinesi ari kusevenza muMozambique imomo achazovhiringwa zvizovhiringa ufumi hwepasi rese kwete hweMozambique chete.
Ko kune avo vanoti ivo pabwe ingaisiyane nazvo inyaya dzeMozambique mungati chikwavari?
Zimbabwe haikwanisi kusiyana nezviri kuita kuMozambique tichitarisa kuti isu hatina yatingati poti yakunosvikira zvinhu zvedu zvinobva kumatirimano enyika kana kuti kwatinopfuudzawo zvinhu zvedu zvatinotengesa kubva muZimbabwe zvinopfuura kusouth Africa zvinopfuura nokuMozambique kumaputo. Saka dambudziko reMozambique idambudziko redu zvekare. Vateereri vanofanira kuziva kuti dambudziko rekuMozambique rakamboitika naana Matsvangarire. Saka zvitoenderana nesu nokuti taizoona vanhu vekuMozambique votiza vouya kuZimbabwe vaizokanganisa magariro etechiita ikoko. Tine pipeline inobvawo kuMozambique yeseruka yaya inopfuura nomuMozambique. Saka dambudziko reMozambique rakangofanana nedambudziko ranebha wedu mugarisano wedu unenge ari muZimbabwe. Hatingati kana asirwa nebha wedu mugarisano wemuZimbabwe toti hazvinei nechizvozvo. Saka dambudziko reMozambique kana kuti tinoa dambudziko remuSouth Africa kana kuti dambudziko remuTanzania chaiko idambudziko renyika yedu yeZimbabwe, idambudziko redzimwe nyika dziri muAfrica nedziri pasi rose, nokuti vanhu vanenge vachitiza matambudziko iwavo ndo vanozoenda kunyika dzakaita seZimbabwe vaibva kuMozambique, nyika dzakaita seSouth Africa vachitikanganisawo magariro edu ikoko. Saka dambudziko rehama yedu idambudziko redu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mutevedzeri wameya veguta reHarare Kanzura Mukunguma vakasungwa nezuro mushure mokutandanisana nemotikari nemapurisa. Vanonzi vari kupomerwa mhosva yeuori mukugovewa kwemastands. Chronicle rinoti vashandi vatatu veZimbabwe Revenue Authority vanoshandira pamahofisi ayo ari kuBidebridge vanoti fananidzai maramba takunda nyambi nakuda kwashe tinonetsana vakasungwa vachipomerwa mhosva yokubatsira kupinza muZimbabwe zvisiri pamutemo peturu yaifanirwa kubhadhara mutero unoita zviuru makumi masere nezvina zvemadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panya nyaya yekunzi kuteswa coronavirus ma60 US. 60 US imari yakawandisa zvekuti pa 60 US iyoyo yavari kutizaura iyoyo imari yekuti vanhu vachainzvenga 60 US iyoyo vachipinda muZimbabwe nezvirwere chekorona icho chichi chichapinda nekuda kwekuti vanhu vari kutiza ma 60 US aya unopa mupurisa kana masoja 10 years anokusiya uchienda kuZimbabwe safe endo uchinosvika kuZimbabwe uone korona yako endo uchizobvunzwa kunzi wakamboenda kunze kwenyika here kana kuti hauzombotauri zvekuti wakamboenda kunze kwenyika because unenge wautya kubvunzwa mapepa wekufamba kwawakaita kutestwa korona saka inenge yatova imwe mhosva saka hauzombobvumi kutaura kuti ndakamboenda kunze kwenyika ndovamwe vanhu vamutaura kuti havana nhoroondo yekuenda kunze kwenyika vanenge vakabva kunze kwenyika vanhu ivavo
Maswerasei vashamarari vestudio 7 navo usi vakadai kupambara vari kunyika dzakasiyana-siyana ndinokumbiravo kuti dai vakuru vanoona nezveutano vagone kubatana nehurumende vakamboita zvinoite kuti vana vezimbabwe tione kurama zviri nani pamusoro pechirwere checoronavhairasi vana kana vachinyoreswa bvunzo muzvikoro nezviri kuita chirwere checoronavhairasi tarai munyika dzakatipoteredzavo pamwe nemedu macho mukati chaimo nyika yakaita seSouth Africa iri kubudisa vanhu vanobatwa necoronavhairasi vanodarika zvuru zvisere pazuva saka murimo zvemunobva vanhu vakawanda vachienda munyika yeZimbabwe panguva inezororo zvokwadi patopinda satani mukuru ipapabva zvekuti zvishandiswa zvemuzvipatara kuti tigone kuzondorapwa hapana apa muri kutowedzera kutovhura
Minister of Finance sei tipei mari dzedu isi mapenyu aya kuti munoti tozowana rini mari nayo imi murungodya mamiriyoni mamiriyoni mari saizi mutadza kutibhadhara zvakanaka saka mari yamaa kutipa iyi ndeipiwo because makawedzera kavamwe vaive kubaya isu tatosarisisa tichazivi kuti what percentage anyuzi mumaakuda wadhokta zvenasa zvokubira mapenjinas mari ya zvisitai itai vanhu because one day you get pension hauramba wari fit like that because iko zvino mushonga totenga zvese tinoita nemari idzodzo tinomada manyusai dai zvaibvira maitotipa 100% iyo mari iyoyo tiri kuida muregera henyu kutipa tumwe tumalawensi but 100% iyoyo rihorwa nevari pabasa ndofanga kungoihora please nzwirai vamwe vanhu ti iko zvino mari yakawedzerwa muna October up to now didn't get any muchiti saka moda kuti chife apa ndini vamuturi namanguja muri tu zvifundisi vari kuti vakafunda
makadii mhuri yeZimbabwe regai ndimbotaurawo pamusoro pekushungurudzwa kuri kuitwa makanzera anova akasarudziwa nezvizvarwa zvezimbabwe vari kushungurudziwa vanhu ava nekuti mamdc mamdc dei asingashungurudziwi dei vanga vari vanhu vezanupf dei tisingaone vachisungwa chichinganisiwa vachiitwa zvavanoitwa izvo asi nokuda kwekuti vaita vanhu vemdc saka votanga kuzodzinganisiwa vachisungwa vatikando dzakasarudza vanhu havasivo vakazvisapo vanhu vakazvisapo ko dei tichiteera nesuwo vanhu vemdc kakuti navovo vanhu vemdc dei vachitevera vachitsvakurudza kutadza kunoita munhu umwe neumwe nemapurezidendi anofanira kusungwa nemasoja nemapurisa anofanira kusungwa nekuti hazvirevi kuti havatadzi vanhuwo vanototadza kudarika zvinotoita vanhu vemdc saka sei vasingasungwi chiri mukonstitution kune mutemo atadza ngasungwe saka ngatisatorerana nekuti iwe uri mudoko saka kana wakataura chinhu handichiteereri nekuti uri mudoko aiwa ngatitarire right yemunhu kutonga kweudzinyiriri kutonga kwehombimbindoga kutonga kwedemo aiwa hakusiko nguva ino yatava haisiyo onai dzakapedzisira zvoitiwa vana kenewo muhama gadhafi ndozvamunodawo here zvinhu zvakanaka here kwamuri izvozvezvo handisi kuziva kuti zvinofamba sei nokuti hatii kuoni izvo munotiti chero variko kwacho varipi vapi vacho navapi hatina kutombowa chimboti ha zanopiefu yauya ikadai yadaiadai yauya ikadai a nazvino tongoari kwevanhu vakadhirigwa mugodhi nazvino kwavari votovora kuda muchahubudisa vango handizivi handizivi rimo zvifambisa sei hurumende yacho iyoyi hatizivi maminista mangani muzimbabwe munyika yedu ane mabasa 33 asi tine mamwe maminista tine vamwe vanhu vane njere vakadzidza kudarika maminista iwavo vasina kana basa asi mamwe maminista anopuwa basa unoona munhu achii uyu ndinhingi asi ane chimwe chigaro chakati nechimwe chigaro chakati minista oita zvigaro zvitatu nemhaka iyi vamwe vanhu vasina kana basa kana rimwe hakusi houvoivha chero ivovo hatiti uri ndozvatei tichireva izvozvo kuti ndocorruption iyoyo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai vateereri vestudio 7. Ini ndini Maigove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Tichange tichitarisawo zviri kuitika kumiganhu iripo pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Panguva iyo vanogara kunze kwenyika vari kudzokera kuZimbabwe kunoshanya hama neshamwari muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vaJoe Biden nezviro vakawana mavhoti akakwana ekuva mutungamiri weAmerica musi wa20 ndira Vasarudzi veElectoral College vakapava Biden mavhoti mazana matatu nematanhatu ukuwo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiwana mavhoti mazana maviri nemakumi matatu nemaviri. Vachitaura kuvanhu veAmerica mushure mekuvhota uku vaBiden vakarumbidza vashandi vehurumende nevematunhu vachiti vakaita basa ravo pakaitwa sarudzo vachitevedzera mutemo kunyange vaivhiringwa havo nechirwere checoronavirus. VaTrump vachiri kungoti vakabirwa kunyange hazvo zvichemo zvavo zvizhinji zvakaraswa nematare edzimhosva kusanganisa dare repamusorosoro reSupreme Court zvichinzi hapana kuratidza umbowo hunotsigira kuti sarudzo dzakabirwa. Muzvinafundo Chipo Dendere vanotiudza pamusoro pekukosha kwebasa reElectoral College.
Electoral College yakagadzirwa kare ichiitirwa kunzi mastates aya kufanana navana Wyoming, North Dakota ane vanhu vashoma avewo nzira yavo yekuisa izwi ravo pakusarudzwa kwemutungamiriri wenyika. Zvakanzwarwo vachiona kuti mastates makuru sana California vaivhoti yaingoitwa nepopulation chete vaya vanokampeina vaisamboona kukosha kwekuenda kunokampeina kana kuWyoming kana kuNorth Dakota nekuti vanenge vachingoisa mari yavo nemakampeina avo kumastates ane vanhu vakawanda. Munhu aigona kungowina election nekukampeina kucalifornia Pennsylvania, New York kana kuti tochine Massachusetts. Zvikadaro zvaizoonekwa kunzi vanhu vari kungosarudza mutungamiriri wenyika vanhu vekuti vanenge vachibva kuya kwatingati kumaurban states kwakawanda madhorobha vekumamisha vachisarira kumashure. Saka Electoral College state imwe neimwe ine mavotes anoenderana nepopulation asi zvinoitawo kuti mastates madiki anga akakosha. Saka kuti munhu ahwine utungamiriri hwenyika anofanirwa kusvika pa270.
Sekuona kwenyu kuvhotwa kwakaitwa nevasarudzi paElectoral College gore rino iri kwakafamba zvakadini?
Mondirangu kwakafamba zvakanaka. Kazhinji zvinoitika ndezvekuti veElectoral College vanoteedzerawo zvaitwa nevaruzhinji vemustate mavo. So kuti 51% zvichienderera mberi yemustate mavo ikasarudzawo vaBiden, maElectoral College isi anoenda kuna vaBiden. Kune mastates mashoma anoita yatinoti proportional representation yekuti ukawana 51% unowana 51% chete yemaelectoral votes unowana 49% iwayo mashoma asi mazhinji anoita winner takes all.
Zvatapedza neElectoral College panogona kuva nekupokana here pavasarudzi veElectoral College?
Vamwe zviri kunzi izi vamwe vacho vanogona kunyora tsamba dzekuenda kuCongress kuti havana kufara nezvaitika. Pane vanhu vari kutaura zve 12th Amendment, asi handifunge kuti pane kwazvichaenda nekuti kuCongress kwacho handifunge kuti inorejecta zviri pasarudzo dzevanhu kuti House pamwe chete neSenate vese vanenge vachifanirwa kubvumirana kuti maelections aana kumira zvakanaka. Saka vanhu vanosupporta President Trump vari kuramba vachitaura zve12th Amendment, asi handifunge kuti inokwaniswa kushandiswa pamaelections.
Kubva paElectoral College apa, nyaya iyi inonanga kupi zvino?
Kutara chikwadi hapana kumwe kwainonanga, nekuti takatoona Supreme Court ichiramba kuteerera nyaya yacho.
Pachine umwe mukana here wekupidigura mavhoti evanhu?
Ndifunga kuti uripo. Zvandichaura zviya kuti iko zvino tiri kuverenga in the last 2 minutes pacertifywa maElectoral College votes ese kuti vanhu vari kutaura zvemalocal electors. Asi muonerangu ndekuti hapana zvavachagona kuita. Asiwo semaziro edu 2020 election iri kuramba ichingotidzidzisa zvakawanda. Saka ndinoti ngatitarisei kusvika panopera zuva ranhasi toona kuti vari kusupporta President Trump pane imwe court case yavanokwanisa kuisa here, asi handifunge kudaro.
Avo vange vari muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kumassachusetts muno muamerica nestudio 7. Vakomana vairova mumhanzi webarbed wire, tendai mupfurutsa nekambo kake Character. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuManicaland nekumasvingo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.